Mangwana na kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana na anhasi, uri musi wechipiri, gunyana 11, 2018. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende rotarisirwa nhasi kuita sarudzo dzekutsvaga achave mutauriri weNational Assembly pamwe nemutungamiri weSenate nevatevedzeri vavo.
Kwandakanyanya kutarisira kuti zvimwe kungaite zvinooneka kuSenate nokuti ndiri kuona pano kuti VMDC varinga vari kuti vaonarebo muzuri ndo vanenge vachitungamirira ikoko.
Mubatanidzwa VMDC Alliance unoshanduka kuve bato rezvematongerwo enyika uchisarudza muzvinafundo Wales Mancube pamwe navamogen komichi kuve vamwe vatevedzeri vemutungamiri webato pamwe chete navaalliance muzuri. Komiti yepamusoro mubato rezano PF yePolitbureau nezuro yakabvumirana kuti vanga vari makurukota muhurumende havasina kudomwa mudare idzva remakurukota nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapiwe mabasa pamuzinda webato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzedare reparamende dziri kutarisirwa nhasi kuita sarudzo dzekutsvaga achave mutauriri wedare reNational Assembly pamwe nemutungamiri weSenate nevatevedzeri vavo. Bato rezano PF rinonzi rakasunga kuti vanga vari mutauriri wedare reparamende yadarika vaJacob Mudenda vadzoserwe pachigaro ichi kuchitiwa amai mabhau chinomona vachisarudzwa kuve mutungamiri wedare reSenate. Bato reMDC Alliance rinonzi rakadomawo muzvare Tavita Kumalo kuti vakwikwidze chigaro chemutauriri wedare reparamende kuchitiwa vaElias Mudzuri vachinzi vakwikwidze chigaro chemutungamiri wedare reSenate. Sarudzo idzi dzinonzi dzichaitwa kuburikidza nekuvhota muchivande dzichitungamirwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Asi zano PF ine mukana mukuru kwazvo yekutora zvigaro zvose izvi pachitariswa kuti ine huwandu mumatare ose ari maviri zvichienzaniswa neMDC Alliance. Vakasarudzwa senhengo dzeparamende vasina kukwanisa kutoreswa mhiko svondo rapera vanonzi vari kutarisirwawo kutoreswa mhiko nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Support Network of Zimbabwe uye vakarerekera kubato reMDC Alliance vatawanda dzokora avari kuNorth Dakota muno muAmerica.
Tenge tichitarisirawo kuti kana ZANU-PF iri kuda kuti ishande pamwe chete nebato rinopikisa reMDC, tenge tichidawo kuona vanhu veMDC vachipindawo kumusoro ikoko kunenge kuine zviri kuitwa. Vachitorawo zvinzvimbo zviri pamusoro kana zviri zvemacommittee chairpersons totarisirawo kuti ZANU inozokwanisawo kuti vanhu veMDC vanga vachipindawo ikoko. Izvi tichiitira kuti vanhu vanzwe iyo ZANU yacho iwanewo mazano anenge achibva kuMDC, nekuti tinoti ZANU marairanwa hatingati ZANU ndiyo yoga inenge ine uzivi hunokwanisa kubatsira muparamende. Tinoona vakuine vanhu vakadzidza, vanhu vane experience, vanhu vanoziva zvakawanda vari kuMDC. Saka totarisirawo kuti veMDC vanga vachipindawo kumusoro ikoko.
Ko apa pamutauriri weparamende naPresident weSenate munoona MDC ichiwana mukana here tichitarisa huwandu hwevanhu mumatare maviri iya?
Kwandakanyanya kutarisira kuti zvimwe kungaite zvinooneka kuSenate nokuti ndiri kuona pano kuti veMDC varinga vari kuti vaonarebo muzuri ndo vanenge vachitungamirira ikoko. Saka zvingaipei chero iyo vanhu veZANU kuti vatoro onarebo muzuri uchitarisa experience yavo yavanga vari member of parliament vokunana Warren Park vakamboitawo zvakare meya weHarare uyewo neumhizha hwavo hwokuti ndiinjiniya. Zvakaipeiwo kuti vamudzuri vaone kuti vari pamusoro kana kuti vachitungamirira dare reSenate. Kuparamendi ndanzwa kuti mukuru weMDC ikoko anogona kunge ari Tabita Kumalo, asi handinyatsoona kuti ZANU-PF ingape chinzvimbo ichocho kuMDC. Saka ngangoti muchidimbu ndiri kutarisira kuti zano ichange ichitora chinzvimbo ichocho kuParliament.
Pane shanduko here dzamungatarisira dzingauiswa neParliament iyoyi?
Totarisira kuti vMDC vakatanga vagara pasi vonyatsotsarudza zvavanoda kuti vataure muParliament kana kuti zvavanoda kuti zvibuditswe neParliament yedu iyoyi. Ndinoona vachikwanisa kubudirira nekuti haisingori nyaya yehuwandu chete. Huwandu muParliament, asi MDC ine huwanduwo zvakare muvanhu. Kana vaine zvavanenge vachida kuti zvibude, vanogona kuzvitaura muParliament. Vakaona zvisiri kunyatsofamba zvakanaka, ndotarisira kuti vanoendawo kuvanhu vachinotaura kuti vanhu ndimi makatiisa umu. Zvatanga tichitarisira kuti tikuitirei, kana muri muHarare, kana mukuru kukwekwe, kana kuri kupi, zviri kuramba nezviri kuitwa nezano. Saka ndiri kutarisira kuti ndofunga tichaona vanhu vachitopinda mumastreets vachinoratidzira, vachiedza kubatsira vanenge vari muParliament kuti zvavanenge vataura zvivewo zvinonzwikwa nevese vanenge vari muParliament imomo. Tikutarisa nyaya dzakaita sedevolution, tenge tichitarisira kuti kanzuru yeHarare inge yakazvimiririra kutureva kuti mari yese iri kuwanika muHarare tinge ichitarisira kuti idzosere kukanzuru. Kanzuru ndiyo yoita mabasa ayo, yoita minana yayo, yoita zvinhu zviri kufanira kunge zvichiitwa muHarare. Zvese zviri kuita zvana korera izvi zvinonge zvichifanira kunge zvichigadziriswa nekanzuru yeHarare.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Support Network of Zimbabwe uye vakarerekera kubato reMDC Alliance vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Mubatanidzwa weMDC Alliance neZuro vakasarudza vanga vari mutungamiri webato reMDC muzvinafundo Welsh Mancube pamwe navamogen Komichi ava vanga vari sachigaro weMDC T yava Nelson Chamisa kuti vave vamwe vatevedzeri vemutungamiri webato vachibatana nava Elias Mudzuri. Vatatu ava vanenge vari vatevedzeri vava Nelson Chamisa ava vari kutungamira mubatanidzwa uyu uyo unonzi rave bato rezvematongerwo enyika. VaJacob Mafume avanga vari mutauriri webato rePDP riri mubatanidzwa ndivo vave mutauriri webato reMDC Alliance. Muzvare Tawita Kumalo avaive mutauriri weMDCT yava Nelson Chamisa ndo vakasarudzwa kuwasa chigaro webato reMDC Alliance vachiteverwa navatendai Biti avanga vari mutungamiri wePDP. Tanonoka Hawande weStudio 7 abata Muzvare Kumalo avanoti vakagadzirira kusimudzira bato iri.
Chigaro ichika chandofana kuita pekutanga ndechekuti ndichatsvaka baba Komichi timbogara pasi ombondiratidza kuti akabvepi akagumira pasi. Paanogumira mandiyo pandichatorera ndoona kuti ini ndozofamba ndichinangei. So parizvino handomboziva kuti zvakamira sei. Muzoona kana ndapedza kuziva muchangoona ndakunyorera gwaro.
Kana makatarisa kukura kwakaita bato renyu munoona sekuti pane zvinganetse here nekuti vanhu vange vachiratidza kuritsigira chaizvo?
Hapana zvinganetse, asi tofanira kushanda nemazvo kuti tipinde muvanhu vahwisise kuti bato redu rinofamba sei, uyewo shuvire yedu sebato remuzimbabwe kuti tinunure vana vemuzimbabwe munhamo, tine chii chatiri kupa ruzhinji rezimbabwe. Saka sachemeni mamabasa aiva vanhu vanofanira kuona kuti pati yedu ichiri mupenyu here, kana kuti yakuenda kuchipatara, kana kuti toimutsiridza sei kana ichida kumutsiridza. Asi pari zvino haaiwa takabatana.
Kana makatarisa makurukota akasarudzwa navamunangagwa munofungei nekabhineti yavo izvi?
Hapana chekufunga nemhaka yekuti maziviri edu ndezvekuti kana wakavhotegwa kuti uite mutungamiriri wenyika zvinowanzoitika. Imi makadzidza imi tonzwa kuti stock exchange yapenga, makampani anenge achiita mari nemazvo, zvichiratidza kuti vanhu venyika iyoyo vane shuviro kuti muite mutungamiri, uyewo vanokutembai kuti muchaita basa nemazvo. Asi isusu kwedu Mnangagwa paangopinda kuita purezidhendi mavafuta ezvinhu ezimotokari hakusisina, mapurize ezvinhu masupamaketi hakusi, chikafu chacho hachitengeki, muzvipatara muchapindiki. Saka zvokureva kuti hapana chiri kuitika, takutoenda kunhamo inosvisa.
Takanzo akuti bato renyu riri kuda kugadza vachamisa nemusuwe mugovera. Zvichafamba sei izvi?
Aiwa, hatisi kuvagadza vapresidenti vedu. Tagara takaudza ruzhinji kuti isusu presidenti vedu vakahwina. Zvatukuita kunoita netaratei ianiversary nemberero yekuti sebato reMDC takwanisa makore 20 tichirwa nezanii. Asi gore rino takaedza kuratidza pasirese kuti zani inobira sei.
Saka haisiri nyaya yekuti muri kuvagadza.
Aiwa, hatombomugadza chii akagara akatohwina. Kwatosara kuti timuendese kubasa kwake chete. Tingatambise mari yevana vemuZimbabwe kuti tiite mhemberero kuti tora kumugadza. Panongoenda kumahofisi avo vogadzana nemajaji zvopera kuti nyika iri kutsva.
Ndo zvichaitika here zvamaikomar?
Ndo shuvire yedu. Because pari zvino tiri kutsva mukumusana tichitongotongosa nemakumba acho nemusoro zvese zviri kutsva. Saka tongoita zvinhu zvingatambisi mari kuti tivhare maburi abuda aya vanhu vatambura pacha.
Chamunoda kutaurira vatsigiri venyu chii?
Vatsigiri vebato reMDC Alliance votungamirwa napresidendi vedu vachamisa vakahwina sarudzo muna 30 July. Ndiri kuti hatirasi mbereko nokufigwa uyewo ngatizivei kuti ZANU-PF vatiri kurwa nayo ibato rinohutsinye pasi rese. Dzimwe nyika idzodzo hadzina kana negano kuti dzofunga sei kuti zani inobviswa sei. Asi isu sebato reMDC takairatidza kuti hongu mugona kubira, asi ticharatidza pasi rese kuti mobira sei. Saka musarase mbereko nokufigwa nemhaka yokuti zani ichabva chete.
Vanga vari Sachigaro Mutsva weMDC Alliance Muzvare Taita Kumalo vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Komiti pamusoro mubato reZANU-PF yePolitbureau nezuro yakabvumirana kuti vanga vari makurukota muhurumende havasina kudomwa mudare idzva remakurukota nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapiwe mabasa pamuzinda webato iri. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti homwe yeZANU-PF yakabooka zvekuti bato iri rinogona kupinda muhomwe yenyika kuti ribhadhare vanhu ava. Thomas Ripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashauri nevatori venhau mushure memusangano wepolitbureau uyu nezuro, mutauri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vakati yainge yabvumirana kuti vamwe vevakange vari makurukota ehurumende vasina kuwana zvigaro mudare remakurukota rakatoreswa mhiko nemutungamiriri wenyika nezuro vapiwe mabasa pamuzinda webato iri uye vachange vachibhadharwa mari dzemihoro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasiya vamwe vakuru vakuru mubato ravo mudare remakurukota ravakazivisa nechishanu avo vaigara vakadomwa mudare iri nguva nenguva vakaita savaPatrick Namasa, vaObert Mpofu, vaSimbarashe Mbengegwi naivo vaSimon Kayamoyo.
The Politburo has resolved that 11 departments here at
vakuru vemusangano Politburo yativo vatsange vachishanda pa headquarters vakaita sa secretary of administration Robert Mpofu, vareva secretary of finance va Patrick Namasa, secretary mukuru wepart SK Moyo, mnyori mukuru anoona nezvemitemo mumusangano vapoma ngwana, neavo vanoona nezvekudyizana kwekunze vamusimbashe Mbengegwe, vasanganisa zvekare avo vanoona nezveupfumi vakizinoshowe vanenge vari pari paheadquarters vachipiwa muhoro wavo vachishandapo semushandi wepo vakangoenzana nemushandi wehurumende vari pamusangano vashongana musangano.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University Dr. Takavafira Zhou vanoti vari kutyira kuti ZANU-PF ichange ichipinda muhomwe yenyika kuti ibhadhare vanhu ava sezvo isina mari muhomwe mayo.
Gango renyika rinoratidza kuti harina chinhu, kana kuti tingati mastate coffers anoratidza kuti ari empty. Saka chinonetsa ndechekuti vanhu ava mari yacho vanenge vachiiwana kupi. Zviri pachena kuti ZANU inenge ichitora mari yenyika ichishandisa kupati kuti izame kuti irambe yakabatanidza makurukota ayo atadza kupinda mukabhineti, anga agara ari mukabhineti for a long time. Tinoziva kuti vanhu vakabva kure kubva munguva yehondo vanhu vakaita vese zvakashata nezvimwe zvakanaka saka vanenge vachitsika kuti kana ava vakabuda vashaya zvokuita pada vangazokwanisa kunge vachibudisawo zvavakaviga vari vese zvavakaita panguva refu yavanga vari muzanu pia saka izvi tinoona kuti zvichanetsa nokuti zvinhu zvakawanda zvinoda yatingati delivery pachirungu service delivery
vamoyo vanoti mubato ravo mune basa rakakura kwazvo rekuzadzisa zvavakavimbisa veruzhinji pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wa30 Chikunguru asi Dr. Zhou vanoti danho ratorwa nezanu PF iri rinoratidza kuti bato iri ratotanga kugadzirira sarudzo dzemuna 2023
zvichanetsa zvikuru kwazvo uyezve zvichanonosa kuti Zimbabwe ive nepundutso vanhu vagoramba vachifa nenzara asi vanhu vachida kuti vamaintaine power vaprepare for 2023 election zvinotoreva kuti zvanhu yatotanga kuprepare for 2023 election saka ava vanga vachifanira kupinda mupolitibro vazotadza vanenge vakushandira mutime party kutoprepare for 2023 election kuti vangariga sei asi zvinodzosera nyika kumashure uyezve hazvina musoro hazvina pundutso hazvibatsiri vanhu vasiri vepati yezanu PF taifunga kuti pati zvainenge yapinda ichaona kuti panofanira kuva nedifference between party negovernment yoitawo zvinopa zvokuti vanhu vese zvavo vemuzimbabwe vanga vanobudirira manje apa hapana chengwa vatenzi varayira mutakura
vamunangagwa vakadoma dare remakurukota rine vanhu vashoma uye vechidiki vane unyanzvi hwakasiyana-siyana vachiti dare iri rine basa guru rekuona kuti upfumi hwenyika hwavandudzwa kuitira kuti veruzhinji vagare zvakanaka ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kurumbidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekudoma dare remakurukota ravanofunga kuti rinogona kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Mutoro wedu Naomo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo pachineka kunyinyuta pamusoro pemamwe makurukota akadomwa nekugadzwa navamunangagwa pane mufaro mukuru pakudomwa kwamuzvinafundo Mutuli Ncube namuzvare Kirsty Coventry kuti vaone nezvemapazi emari pamwe nemitambo vaJulius Shamu vesangano revemabhizinisi reZimbabwe South Africa Business Forum vanoti vanofara nechinangwa chavaNcube chekuda kubvisa mabond notes pashandiswe mari yekuAmerica nemaranzi emuSouth Africa Vashamu vakaendera mberi vachiti vari kutarisira kukoka vaNcube kuti vauye muSouth Africa kuzokurudzira vemabhizinisi nemhuri yeZimbabwe kuti vaende kunovamba mabhizinisi muZimbabwe. VaTrust Matsilela avo vari kupedza zvidzidzo zvepamusoro pachikoro cheUniversity of Johannesburg vanoti tariro yavo ndeyekuti vaNcube vamise kuti mari dzenyika dzishandiswe kubato reZanu PF.
Pane gurususu ririmo mukabinet umoro ndisingafangwe kunge ririmo vakaita sana mai opa muchinguru vakaita sana Joram Gumbo aiwa papo ngapagadziriswe hapana kumira zvakanaka.
Anton Kizboni, mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheUniversity of Johannesburg, vanoti danu guru ranyanya kuvafadza kuderedzwa kwemakurukota ehurumende kusvika pamakumi maviri chete.
Cabinet itsva yemutungamiriri wenyika President Emmerson Mnangagwa yatambirwa zvakanaka. Iri kutaurirwa kuti ichachinja nyika yeZimbabwe. Shandutso huru mbiri dzaiitwa naMnangagwa ndeidzi: kuderedza kwemaminista kubva 33 kusvika 20, uyezve vanhu vazhinji vakanga vari mucabinet vamugabe vakabviswa.
Dino Mugadza, mudzidzisi wekuZimbabwe asi vari kushandira muno muSouth Africa, vanoti vane chivimbo negurukota rezvedzidzo.
Ndiri kufarira hangu kabinet yakaanonzwa naMnangagwa kungati special education kwedu pamavhima munhu anonyatsokuzikanwa ane nguva refu ari muzvedzidzo izvi. Ndachida hangu kuti pamboitwe kamwe kastop mbijana nyaya yanga introduced nemafailo iri kuona sana ndisinyatsokuifarira zvangu education wana. Dai wangoti ngomentini yakadaro izvozvo yatachingorova yedu chibritish. Yeah, which is good.
Vaimbowe mukuru wesangano revadzidzi reZinasu vachitungamirira vadzidzi pachikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe vaClevabere vanoti kunyange hazvo ruzhinji ruchipemberera kugadzwa kwavanxube naMuzare Coventry, basa ravo richange rakaoma.
Chekutanga ndechekuti vagadzwa ava vagadzwa kugovernment chete vatingati cabinet, asi vamwe vacho havana zvigaro zvinoshamisira kuZanu PF. Tichitarisa vaprofesa Mthuli Ncube avo vaakutungamira bazi rezvemari refinance naMuzare Kirsty Coventry vanenge vachitungamira kuArts, Sports and Culture and Youth, tinoona ava vari vaviri vari kutambirwa zvakanyanya nevana veZimbabwe, asi mabasa avo achange achinetsa kuita nekuti madecisions kurana nyika anobva kupato rinenge richitungamira iri reZanu PF. Saka kana vasati vava mastructures eZanu PF anomeka madecisions akafana nePolitbureau neCentral Committee, tinoona kuti zvimwe zvinango zvavanenge vachida kunge vachiita mumabazi avo vanogona kutadza kunge zvichibudirira, nekuti vanenge vasingaparticipate panomekwa madecisions kupolitical party.
Vabere vaendereravo mberi nekutsoropodza vanxube nemashandiro avo apo vaitungamira bhanga reBarbican muZimbabwe. Vamwe vari kutambirawo kumiswa mabasa kwakaitwa mamwe makurukota akaita sava Obed Mpofu, Dr. David Parerenyatwa, vaSupermandi Wanzira, vaMike Bima, vaChristopher Mushowe, vaSimon Kayamoyo navaPatrick Chinamasa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vanorwira kodzero dzepabonde vanoti mutemo wekubvisa nhumbu unofanirwa kuwandudzwa kuti ufambirane nenguva, pamwe nekuchengetedza upenyu hwevanasikana nevanhukadzi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
VaSiendisa Dlovu vanoshanda nesangano reSayWhat vanoti veruzhinji havana ruzivo nemutemo wekubvisa pamuviri uyu, uye vanoti zvakakosha kuti hurumende ishambadze mutemo uyu.
Mutemo unonzi Termination of Pregnancy Act wakamira zvauri, hauzikamwi nevanhu. Mukusauziva havakwanisi kuushandisa kuti vakwanise kuva vachibvisa pamuviri pavo zviri pamutemo. Saka chatinokumbira kuhurumende chekuti vanhu vakasaziva kuti pane mutemo unovabvumira nemaconditions nemacircumstances akati kuti vabvise nhumbu idzodzi zviri pamutemo, vanopedzisira vakunotsvaga dzimwe nzira dzinovaisa panjodzi. Asi mutemo uchitovapo unokwanisa kuti vakwanise kuwana bvisa nhumbu idzi zviri pamutemo.
VaDlovu vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mutemo uyu uvandudzwe sezvo wakanyorwa kare kare. Vati mutemo unofanirwa kuvandudzwa uwedzerwewo zvimwe zvingakonzera kuti munhu akazvitakura abvise pamuviri zviri nyore. VaDlovu vati zvinhu zvakadai sekurwara nepfungwa, vane denda reHIV kana urema ndezvimwe zvezvinhu zvingagona kutariswa pakubvisa nhumbu.
Tichibva tati ukamira wakadai mutemo wacho ngauchitarisiswa kuti uri kushanda here zvaunoda kuti uite nehurumende. Kana uda kutasanudzwa ndeapi mamwe maconditions kana macircumstances atingatarisa kuti makonzidze zviri pamutemo kuti vanhu vabvumidzwe kubvisa pamuviri.
Vadlofu vatsanangura vakati mutemo uyu sezvauri hautauri zvipatara zvekuti veruzhinji vanogona kuenda kunobviswa nhombo zviri pamutemo uye vakati hausungiri vana mukoti kana vana chiremba kuti vabvise munhu nhombo zviri pamutemo. Muzvare Tendaishe Changamire vanorwira kodzero pasi pechirongwa cheRight Here Right Now vatsigirawo kuti mutemo uyu uvandudzwe kuwedzera zvingakonzera kubviswa kwenhumbu.
Unotaura health risks but unonyanya kutaura physical. Hautauri kurwara kwepfungwa, hautauri mamwe maconditions anokavhwa ekuti munhu angadawo kusatakura pamuviri songoti vana diabetes kana HIV AIDS. Hautauri zvese zvavana cancer. Haukavhi zvese izvozvo. Incest also tinoona kuti incest pachirungu inotaura hama dzepedyo pedyo dzeropa. Asi pachishona pane hama songoti mwana watete usingakunzidwe kuva incest pachirungu but pachishona inenge itori hama.
Muzvare Changamire vanoti tsvagiridzo zhinji dziri kuratidza kuti vanasikana vechidiki vari kurasikirwa noupenyu vachibvisa nhumbu nenzira dzisiri kwadzo.
Tsvagiridzo dzakawanda dziri kutiratidza kuti vanasikana vari kushayika nepamusana penhumbu uye nepamusana pekubviswa kwenhumbu dzisiri pamutemo. So isusu chishuo chedu takatarisa mutemo uyu specifically ndewekuti zvoni tichengetedze upenyu hwemwanasikana especially vari between the ages 10 to 24 because ndivo vakanyanya vacho vatiri kuona nemutsvakiridzo dzokubuda kuti izvoni ndovari kubata pamuviri. Vabata pamuviri ipapo vari kunotsvaga dzimwe nzira dzokubvisa pamuviri apa kuti vaenderere nechikoro dzimwe nguva okuti vabereki vavo vasazive mareasons akawanda. Kana takatarisa mutemo uyu ukaprotektawo vanasikana kuti izvoni vakwanise kubvisa nhumbu dziri pamutemo then maybe tinodzivirira kushaika kuri kuita vakawanda vacho.
Kunyange zvazvo vechidiki vazhinji vari kutsigira kuti mutemo uyu uvandudzwe, mamwe madzimai echikuru anopokana nazvo vachiti mutemo wokubvisa nhumbu haufaniri kuti utendedze zvakanyanya kubviswa kwepamuviri, vachiti zvinozopa vechidiki kunyanya kusakoshesa upenyu. Mutemo weTermination of Pregnancy Act wakadzikwa nedare reparamende muna 1977 nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Munikaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, munikaka mizira tumakolo. Munikaka mizira mwamuna, chikukwa chandala machame, ziwani chikwa tichotere, pamangara mavuto pasogoro. Kaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga, mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Mundi kaka mizira mwamuna, chifukwa chandala machabe, ziwani chikwa tichotere, pamakala mabuto pasogoro.
Sezvangu yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Dare reparamende rinotarisirwa nhasi kuita sarudzo dzekutsvaga chave mutauriri weNational Assembly pamwe nemutungamiri weSenate nevatevedzeri vavo. Mubatanidzwa weMDC Alliance unoshanduka kuve bato rezvematongerwo enyika uchisarudza muzvinafundo Wales Mancube pamwe navaMorgan Komichi kuve vamwe vatevedzeri vemutungamiri webato vachishanda pamwe chete navaElias Mudzure. Komiti yepamusoro yeZANU PF yePolitbureau neZuru yakabvumirana kuti vanga vari makurukota muhurumende vasina kudomwa mudare idzva vapiwe mabasa pamuzinda webato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange minisi zvakare manera anhasi apo tichakupai dzimwe nhau na7 PM. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Gibbs Dube.